Ine dini jonga kande mire nchiti eno imsore na uzedu za nasi China Gumiguru 8, 2015. Amai Grace Mugabe weta musangano kuchimanimani vachiti vaneminda yakakura ngavatorerwe uye vachishorawo kunetsana kuri mubato rao rezano PF. Mumwe murume wekubindura osungwa achinzi akanyomba mutungamiri wenyika Robert Mugabe. VMDCT nezano PF wokakavadzana panyaya yeongororo yemass public opinion. Muchirongwa chelive talk women's round table na 8:30 PM. Tiri kutarisa zuva remwanasikana ririko nemusi wesvondo. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.